mashoko aya ayo atorwa nemumwe wemakomishina uye vari mutaurire weZimbabwe Anti-Commission Commission va John Makamure anotevera nyunyuto yabuda muvanhu vauya pamusangano waitwa Mamutare wekuziya mashandiro akanaka ecommission iyi mukuedza kwayo kupedza huori kana kuti we draft National Anti-Corruption Strategy waitirwa muguta remutare nhasi. Vatakashinga mashehanya. Mumwe vagari vemamutare vange vari pamusangano wanhasi. Vamashehanya vanoti sangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission rinosungirwa kuwanzira mimwe misangano yaro kumaruwa kune vanhu vakawanda uye nekune mamwe maguta, kwete kungorambira vari muguta guru reHarare.
Basa vari kuita vezak according to mafungiro avo nemaitiro avo, but my results ndirikutaura ndakatarisa nemanekalendi kunoku, hatisi kuona kubva pavakatanga kuita basa vachibata uori huri muno Mamutare, zvikuru muno manekalendi, zvikuru takatarisa nenyaya yemadiamonds ekwamarange. Hapana nyaya dzadzabuda dzinobatika, yet there is clear evidence yecorruption yakaitika kwamarange, kuti kune vamwe vanhu vakabenefita and who are still benefiting nenyaya yediamond and the country is not benefiting. Saka zvake hatisati taona chiso chayo kuti tiratidze kuti pane basa ravari kubata ringape public confidence in their day to day ravari kuita. Yes, the workshops they are doing vari kuzviratidza, vari kuzvizivisa, but if you look at zvavari kuita, varingoya pano muno holiday and they spend their money, they sleep here, but havasoenda marural areas kunze kunotaurira nambuya kana vana vechikoro vari kunze kuti vazive kuti kune chinhu chinonzi zaka kuchiri kuvaka chii chinozobatsira nyika.
Mumwe wevanga vari pamusangano wanhasi, Farai Matebvu, vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kuita basa rayo zvakanaka, asi kuti vanovimba kuti kumangarwa nekuferefetwa kwedzimhosva kuitwe nevakawanda, kwete mumaguta makuru chete.
Ndofunga kuti igwara rakanaka zvikuru rekuitwa ne Zimbabwe Anti-Corruption Agency, asi ndotarisira semutapi wenhau secitizen yakazvimirira kuti maitiro avari kuita ekuunganidza umboo nekutsvagurudza pfungwa dzavanhu anofanira kunge achiitwa achiinvolva vanhu vakawanda, noti kungoitwa mumaguta chete. Nekuti zvatiri kuona zviri kuitwa ndezvekuti mapazi ehurumende nemapoka ehurumende varinonyanya kuitira misangano yavo yekuunganidza pfungwa dzevanhu mumaguta chete, vasingaendi kumaruwa kunova ndiko kwakazara vanhu, kunova ndiko kuri kuitika uori hwakawanda ukoko, kunova ndiko kuri kuitika zvinhu zvakawanda, ndokune vanhu vakawanda kumaruwa. So zvese zvinofanira kuitirwa vanhu vakawanda, vasingaiti chete mumadhorobha.
Asi vamakamure vanoti itarisiro yavo kuti panopera gore rino Zimbabwe Anti-Corruption Commission inge yave nemamwe mahofisi mumatunhu anoti Mutare, Masvingo uye Marondera, kuwedzera pane mamwe ari muHarare, Bulawayo nekuGweru.
Mahofisis mumaprovinces ese muZimbabwe gore rino zaki ichavhura maofisis anokwana kuita 6 pari zvino. Zvaki ina maofisis matatu muHarare, muGweru nemuBulawayo. Saka zvaki iri kuda kuti ivhure mamwe matatu gore rino kuti aite 6. Saka zvaki inenge yava in 6 regions dzenyika. Saka chakanakira kuti vhure maofisis kune mamwe regions kuitira kuti vanhu vakwanise kuti vauye kuzoripota nyaya dzecorruption. Vanenge vakukwanisa kuuya pedyo, so vanhu vemanikaland vanenge vakukwanisa kuuya Mamutare muno vachiuya kuzotaura nenyaya dzeuori, vachikwanisa kuzonzwa maprograms ezvecorruption anenge achiitwa nezaki.
Vamakamure vanoti chimwe chechiri kunonotsa kuvepo kwemahofisi aya ndechekushayikwa kwemari yakakwana uye zvishandisiro zvinosanganisira vashandi vakadzidzira mabasa sezvo vachida kubhadharwa zvakaringana nemabasa avo.
Nyaya kuti tiite ndechekuti mahofisi atiri kuvhurai anofanira kunge ane nyanzvi dziri kusenza mahofisi iwayo, kuti kana vanhu vauya nezvichemo zvecorruption maofisers edu anokwanisa kuchiongorora nyaya dzacho. Kana vanhu vachisungwawo sungwa, kana vanhu vane zvichemo maofisazi edu anofanira kunge anokwanisa kupindura nekugadzirisa zvichemo izvozvo zvecorruption. Saka toichida kuti vanhu vatichazopinza mumabasa iwayo vave nyanzvi dzinoita kuti maofisi atiri kuvhura ave anoshanda zvakanaka kuti chinangwa chatenge tichavhurira maofisi aya tikwanise kuchikumukidza. Saka ndo tikutarisira kuti gore ra 2021 tichazokwanisa kuti zvake inenge yakwanisa kuvhura maofisi kune mamwe maprovinces anenge asara. Kana tabva ipapo teta uchida kuti tochienda kumadistricts. Saka pachazopera 5 years dzekomisheni inoyi tikufungidzira kuti isusu zvake inenge yavhura maofisi maprovinces yese nemadistricts akawande munyika.
Vamakamuri vanoti komisheni yavo iri kugadzirirawo zvierengwa zvevanhu vasingaoni zvebreu nevamwe vanoshandisa mutauro wemaoko kana kuti sign language. Musangano wanhasi wapindwa nevemapoka ehurumende akasiyana-siyana uye vemapoka anoshanda akazvimirira akaita seTransparency International Zimbabwe nemamwe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Iloida Moyo.